Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitepe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechina kugumbi 15/2021. Makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti hezvinoizvo zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu vashanu vakafa neCOVID-19 nezuro uye vamwe makumi matatu nevapfumbamwe vakawanikwa vaine chirwere ichi. Pamboita bongozozo guru pamatare edzimhosva muHarare nhasi apo vatsigiri veMDC Alliance vanga vachinetsana nemapurisa apo vaungana panze pedare. Vagari vekumasvingo vanyunyuta nekushomeka kwevanhu vari kukwanisa kutora zvitupa pazuva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu vashanu vakafa neCOVID-19 nezuro uye vamwe makumi matatu nevapfumbamwe vakawanikwa vaine chirwere ichi pavanhu zviuru zviviri nemazana matatu ane makumi manomwe nevashanu kana kuti 2375 vakavhenekwa nezuro pachishandiswa mishina yePCR. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vafa neCOVID-19 wasvika pachiuru nemazana mashanu ane makumi mana nevasere kana kuti 1548. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga wakasvikawo nezuro pazviuru makumi matatu nezvinomwe nemazana matatu ane makumi matanhatu nevapfumbamwe kana kuti 37369. Bazi rezveutano rakazivisawo kuti vanhu zviuru gumi nezvitatu zvine zana negumi nevatanhatu kana kuti 13116 vakabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira COVID-19 nezuro wakare kuchitiwo vamwe mazana matanhatu nemakumi mashanu nevanomwe kana kuti 657 vachibayiwa nhomba yavo yepiri. Izvi zvakasiya uwandu hwevanhu vabayiwa nhomba kubva paparurwa chirongwa ichi hwasvika pazviuru mazana maviri nemakumi matatu nechimwe nemazana matanhatu ane makumi matatu nevaviri kana kuti 231632. Nyanzvi mune zveutano uye vakamboye gurukota rezveutano vari munyori anoona nezveutano mubato reMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vanoti kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kufa pamwe nekubatwa neCOVID-19 zvinogona kunge zviine chekuita nezororo reEaster richangobva kuitwa uyewo kunyevenutswa kwemutemo welockdown. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ichokwadi kuti izvo takuona manhamba achiwedzera ekurwara kwevanhu nechirwere ichi nekufa kwavo zvinhu zvinotyisa, ende zvinhu zvatinoona nguva yese yatinorelaxa lockdown nenguva yese yatinoita mahoriday anofamba vanhu vachibva kunze kwenyika seEaster yatakapedzisira kuita izvinai. Zvese izvozvo zvinowedzera kurwara nekufa kwevanhu, ende chimwe chinowedzera ndechekuti izvo vanhu vanguva nerelaxed attitude. Dzimwe nguva vanhu vanoti kana zvinhu zvamboti nyevenukei vakurelaxa. Nyaya yekungosangana-sangana mariro ndiri kuona vanhu vakutiunganei-unganei zvakanyanya, taakurelaxa. Social distancing hakuchisina, kupfekwa kwamamaski kungopfekwa kana pane mapurisa chete. Kaida marokesheni vana vatombopfeki mamaski havatombozvizivi izvozvo. Inyaya imwe inogona kuitisa kuti izvo chirwere chiwedzereke. Asi vanhu vakataka kufa muchiona vanhu vachivhunduka vakutaka kupfeka mamaski vakutaka kumhanya-mhanya vachigeza maoko. Hazvifaniri kudero. Chimwe ndechekuti mamesaging edu ehurumende hatisi kunatsa kuyamba takasimbisisa chaizvo chaizvo kuudza vanhu nokusindidzira vanhu kuti ngatitevedzerei maCOVID-19 safe regulations. Ndopamwe patikuposa ipapo.
Tiri kuonawo kuti uwandu hwevanhu vari kubayiwa nhomba yekutanga huri kuramba huchingopfuura havo zviuru gumi kana yatingati 10,000 zvichienda kuma13,000. Tishitarisa unguwa ya toru wane vaksini yawe munyika. Atitarisi leo kutidai wano kuma 20,000 wa kubayi wapasua.
Icho kwa adidei zuno soyesi zwaka inzana wano wachiputika na nesurukutu wane urumende. Pani ili atino transparency wano wachiputika na ito transparency ripo wachiwana kutipana zwaka jeka. Tichiwana oma results na feedback wako urumende utuwaka mbubayi wawacho wako nzuwa sei. Apana ere. Varikufa ezvo not nongo na ma reports manje zvipa kuti kuno umwe ticha kwakati azofa apedza kubaiwa hatina humbo wazvokuti zvakaitika here inyaya dzatofanira kunzwa kubva ku department redu rezvoutano vachipedza kuti manyepo here kana kuti chokwadi saka vanhu varikutya kubaiwa
munoona here nyika ichibudirira kusvika target yakatarwa nehurumende ye 10 million iye
kuti tisvike target yedu yakarwa nehurumende yekuvaccinate on 10 million by end of year. Tunofana vaccinate wana anosuka between 60,000 and 70,000 pazuva. Rangarirai kuti izvo munhu umwe chitanobaiwa kaviri ndokuti tii tapedza kumubaya. Saka kuti tibaye vanhu vese kaviri kaviri gore risati rapera tofanira kubaya kuma 67,000 pazuva. Tichiri kure netageti zvokuti zvinotonyadzisa. Chimwe chandiri kuona ndechekuti izvo semuno mukwe kumandogara mazuva apfuura pane mamwe mastation anobaya nhomba anga achiti hatina nhomba yacho yakapera. Hatina nhomba yacho yakapera saka handisi kuti hurumende yakanatsa kugadzirira nekuita rollout inokwanisa kuita vanhu 10 million gore risati rapera.
Avo vanga vari nyanzvi mune zveutano uye vakamboe gurukota rezveutano vari munyora anoona nezveutano mubato reMDC Alliance Dr. Henry Madzorera vari parunare kukwekwe neStudio 7. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kugurukota rezveutano vaConstantino Chiwenga pamwewo nemutauriri webazi rezveutano panguva yataenda pamhepo. Zvichakadaro Johns Hopkins University iyo iri kutevera kupararira kwechirwere ichi inoti vanhu vanodarika mamiriyoni zana nemakumi matatu nemasere vabatwa nechirwere ichi pasi rose uye vamwe vanodarika mamiriyoni maviri ane mazana mapfumbamwe zviuru vafa pasi rose. MuAmerica vanhu vanodarika mamiriyoni makumi matatu neimwe vabatwa necovid-19 uye vanodarika zviuru mazana mashanu nemakumi matanhatu nezvina vafa nacho. Pamboita bongozozo guru pamatare edzimhosva muHarare nhasi apo vatsigiri veMDC Alliance vanga vachinetsana nemapurisa apo vaungana panze pedare apo mutevedzeri wasachigaro weMDC Alliance vaJob Scala vanga vari mudare nenyaya yekunzi vakakurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati megore rapera. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Tsigiri veMDC Alliance avanga vakatakura zvinyorwa zvanga zvichikurudzira kuti matare asunungure vaSkala nedzimwe nhengo dzeMDC Alliance dzinosanganisira mumiriri weHarare West Mparamende muzvare Johanna Mamombe, nhengo dzekomiti yepamusoro yeboka revezvidiki mubato iri dzinoti muzvare Cecilia Chimbiri navamakomborero haruzivishe vaswera vachiita hwekiti negonzo nemapurisa pamatare pamwe nepakati pedhorobha panguva iyo vaSkala vanga vari mudare. Mapurisa anga akapakatira zvombo aswera achimhanyisana nenhengo dzeMDC Alliance idzo dzanga dzichiratidzira padare raMajor Street pakutanga kutongwa kwenyaya yavaSkala avo vari kupomerwa mhosva yekukurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati musi wachikunguru 31 gore rapera mukuratidzira kwakanga kwashevedzerwa neboka riri kuzvidaidza kuti July 31st Movement iro raitungamirwa navaJacob Ngarivhume. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wemapurisa vapo unyati kutinzwe kuti pane vasungwa here mukuratidzira kwaitika pamatare apa sezvo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo asi vanyati vanogara vakataura kuti vose vanoratidzira vanofanira kutanga vapiwa mvumo nemapurisa uye vanofanira kuratidzira murunyararo vachitevedzera mutemo. Mudare muchuchisi wenyaya iri kupomerwa vaSkala vagarudzo ziyadhuma vakumbira kuti nyaya iyi ipfudzirwe mberi vachiti pane humbo hwavakasvitsa hunoroverera vaSkala hwavakaendesa kuna namazvikokota vachida kuti vagosvitsa humbo uhu kudare hune udzamu vakakumbira dare kuti rizonzwa nyaya iyi musi wa29 mwedzi uno. Rimwe remagweta avaSkala vaJeremiah Bhamu vatenda kuti izvi ndizvo zvaitika mudare vachiti vasvitsawo kudare kuti kupfuudzirwa mberi kwenyaya iyi kunoratidza pachena kuti hurumende yaitsvaga uta nemugate payakasunga vaSkala. Vabhamu vati vapo tapokana nechikumbiro chemagweta ehurumende ichi.
Tapokana nechikumbiro ichi nekuda kwekuti nguva yafamba pasina zviri kuitika munyaya iyi. Nyaya iyi yave nemwedzi inosvika misere isati yapera kuferefetwa, isati yatongwa. Zvinotaridza zvokuti muchuchusi haana kugadzirira zvakakwana kuti nyaya inge ichaitwa. Nokudaro tazivisa dare kuti zviri nani kuti vasikala vatongwe havo pane nguva yekuti muchuchusi anenge anyatsogadzirira zvizere, anozovapa masamanisi ekuti vadzoke kudare. Mutongi ateerera zvose zvataisa pamberi pake akati achapa mutongo wenyaya yemusi wa21 wemwedzi.
Mune imwewo nyaya, MDC Alliance inotinotambira nemufaro mutongo wakaturwa nedare repamusoro reHigh Court nezuro wekuti nhengo dzeMDC Alliance nhanhatu dzinosanganisira mutevedzeri wemutungamiri webato iri Vatendai Biti dzakadzingwa zvisiri pamutemo muparamende nebato rePeople's Democratic Party inotungamirirwa namai Lucia Mativenga. Mutongi wedare repamusoro vaEmitsanga vakatura mutongo wekuti munhu akanyora tsamba yekudzinga vaBiti nevamwe vavo vashanu muparamende vaBenjamin Rukanda havasiwo munyori mukuru webato rePDP ari pamutemo. Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaClifford Hlatshwayo vati kudzingwa kwenhengo dzavo muparamende hakusi pamutemo, vachiti ZANU-PF iri kuedza kuparadza bato ravo. Hatina kukwanisa kunzwa kumutauriri weZANU-PF vaSimon Kayamoyo avo vati vachatifonera, kunyange hazvo pataenda pamhepo vanga vasati vafona. Hatina kukwanisa kutaura namai Mativenga avo vanga vasiri kudaira nhare mbozha yavo pataenda pamhepo, uye havana zvakare kupindura mibvunzo yatavatumira. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu pamwe nemapato anopikisa anoti haasi kufara nekunonoka kuri kuita hurumende kupa vanhu zvitupa kuitira kuti vakwanise kunyorisa kuvhota musarudzo. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Masangano anorwira kodzero dzevanhu eMasvingo United Residents and Ratepayers Alliance kana kuti MURA nere Election Resource Center kana kuti ERC ari kunyunyutira bazi rinopa zvitupa kuti riri kupa vanhu 25 chete pazuva, izvo zviri kuita kuti vanhu vazhinji vatadze kunyoresa kuvhota kuitira kuti vazosarudza vatungamiri vanoda munguva yesarudzo. Masangano maviri aya akanyorera tsamba yenyunyuto kubazi rezvitupa Masvingo achida kuti uwandu hwevanhu vari kupiwa zvitupa huwedzerwe pazuva. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa mumura Muzare Rumbidzai magrupira vati vakanyora tsamba idzi vachida kuti bazi iri rigadzire uwandu hwevanotora zvitupa pazuva.
Isu semura takanyora tsamba takabatana neERC ichienda kwaprovincial registrar tichinyunyuta nenhamba iri kupiwa vanhu maID. Only 25 people are being serviced a day. Saka tiri kuti nhamba iyi ishoma tichitarisa vanhu vasina maID zvakange zvichikonzereswa nekunge vanhu vari mulockdown mecovid. People didn't have access to documentation. Naizvozvo tiri kuti dai vawedzerawo manhambers iwayo kuitira kuti vanhu vakwanise kurejista. Tirikutarisira kuti mumwe musi kuchaitawo mabai elections neukasira. Tine mawadzi fuwanda kuvhoterwa makansela, tinenge tichida kuti vanhu vaparticipate maelections iwayo.
Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano reERC vaSolomon Bobos Bunu vanoti kupiwa kwezvitupa kuvanhu vashoma kuri kukanganisa kodzero dzevechidiki vanoda kunyoresa kuti vavhote kekutanga pasarudzo dzichaitwa munyika.
Kana takatarisa chinyunyuto chatakaisa kuna provincial registrar veMasvingo kunova ndoo kunotorwa magwaro anozoshandiswa pakurejista kuvhota, isu kwatiri tiri kutarisa kuti kana vana vachizoda kunorejista kuvhota kana vachida kuwana mimwe mikana inopiwa nebumbiro remutemo yenyika vanofanira kunge vari vanhu vanenge vakarejistwa munyika vachizivikanwa. Saka chitupa chinhu chakakosha. So kunonoka kuri kuitwa kupiwa magwaro aya nemaofficies ekuaregistra zvinoita kuti basa iri rekuregistra vavhoti ridzokere kumashure. Tichitarisa zvekare kuti kana vachitora vatingati vanhu vashoma uwandu hwevanhu vashoma pazuva rega rega, saka zvinobva zvaomera vechidiki, zvinobva zvaita kuti mikana yavo yekunge vachipinda mune zvemaelections kana mune zvematongerwo enyika inge ichidzikira. Saka tinoona chiri chinhu chakashata chaizvo.
Mukuru webazi rezvitupa Masvingo amai Stembeni Chitsa Chitsa varamba kuudza Studio 7 kuti vakatambira tsamba yenyunyuto kubva kumura neIRC vachiti tiise mubvunzo yese muzvinyorwa. Studio 7 yaita saizvozvo asi amai Chitsa havana kupindira panguva yekutepfenyura. Mutauriri weMDC Alliance Masvingo vadirekicharamba vanoti vakagadzirira kupinda musarudzo asi vanonyunyuta nenyaya yezvitupa zvishoma zviri kupuhwa vechidiki vanoda kuzovhota kekutanga muupenyu hwavo.
MDC Alliance Vashwa Province tinohwa kushushikana kuti sei kuzvitupa. Tinonoka kupuwa vanhu zvitupa. Vachitora vanhu 20 voga pazuva asi kwakuva nemabyelection. Tinoasa kuti izhira yekuti vanhu vedu vanofanira kutivhotera especially vapfanha vadoko vava vasara mukana kutora zvitupa kuti vandoisa kuvhota. Isi zvinoti fair kuti toti yatinde kunotamba mutambo asi dzimwe timu dzisingapuwi nguva yekuti dzigadzire timu dzadzo dzitsvage vatambi. Zeki zvitambiso tinonasa zvakakosha kuti dai zvaibvira mabhezi rifukezi maids angopuwa anhu jekerere risina kuti kwaitoda vanhu 20 voga.
Achitaura pamusangano wepolitibro yezanupf nezuro mutungamiriri webato iri uye vari mutungamiriri wenyika vaemarson mnangagwa vakati bato ravo rinofanira kugadzira kuita sarudzo dzebyelections zvichitevera zvinodiwa nebumbiro remutemo ravo uye kutevedzera mitemo yeworld health organization. Zimbabwe electoral commission yakabvana kuitwa kwesarudzo dzebyelections ichiti yaityira kupararira kwe chirwere cheCOVID-19. Mumasvingo chete mune sarudzo dzeparamende mbiri kuchivi South uko kwakadzingwa vakillers ivhu nebato ravo rezanupf uye kumenez east yaiva yajuzvi oma vakashaya gore rapera. Mudhorobha remasvingo mune mawadhi mana anofanira kuitwa sarudzo dzekutsiva makanzuro akadzingwa neMDCT inotungamirwa navadouglas ngonzora. Sarudzo idzi dzinofanira kuitwa kumatunhu akawanda munyika. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Apo mutungamiri weJapan vaYoshihide Suga vachashanyira muzinda wemutungamiri weAmerica mangwana, nyaya yeChina iri kutariswa kunge iri iyo huru ichakurukurwa nezvayo mangwana. Vakuru vakuru muAmerica vanoimba kuti kushanya kwavaSuga chiratidzo chikuru chenyika dzakabatana idzi mukupikisa zviri kuitwa neBeijing. KuTokyo ichi chinenge chiri chinhu chinoipa kuti imire zvakanaka pakatariswa zviri kuitwa neChina pavanhu verudzi rweUyghur Muslims. Malawi ichaparadza nhomba dzeOxford AstraZeneca zviuru 10,600 kana kuti 16,000. Nhomba idzo dzinonzi hadzichashandiswe zvenguva yadzo yakapera. Kunonoka kushandiswa kwenhomba idzi ndiko kuri kunzi kwakaita kuti nguva yenhomba idzi dzipere dzisati dzashandiswa. Vebato reMDC Alliance neZANUPF voudzana meno amire panyaya yekudzoswa kwaitwa nehurumende chirongwa cheNational Youth Service pamberi pesarudzo dza2023. Chirongwa chekutanga cheNational Youth Service chakaparurwa paimbova pakamba yemauto e2 Brigade kuMount Darwin muna 2001. Kunyange hurumende yaiti yaida kudzidzisa vechidiki kuti vade nyika yavo, vechidiki ava vaidzidziswa zvechiuto nevaivi varwiwo ndeverusununguko, mapurisa uye mauto. Bazi rezvevechidiki raitungamirwa nevaive gurukota rezvevechidiki Mushakabvu Bodagezi rakatenda kuti raidzidzisa vechidiki zvechiuto kuitira kuti vakwanise kudzivirira nyika yavo kana vodiwa. Mamwe masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti vechidiki ava vaibata chibharo uye kuita mhirizhonga vachitsigira bato reZANUPF. Asi hurumende inoti yaizorwa mafuta enguruve yaisina kudya sezvo vamwe vacho vave kuita mabasa epamusoro muhurumende. Kuti tizeye nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko muZANUPF vatafadzwa Mugwadi pamwe nemutauriri wevechidiki muMDC Alliance Youth Assembly vaStephen Chuma. Totanga nekunzwa kubva kuna vaChuma.
Isu sevechidiki veMDC Alliance hatisi kufara nenhau iri kutaurika yekuti hurumende yava Emmerson Mnangagwa iri kuda kudzosa National Youth Service. Sezvatakamboona kumashure, National Youth Service inoshandiswa kuenda kumamisha kunoponda vabereki nekupisa zvipfuyo nedzimba kana ZANUPF ichinge yadliwa pasarudzo. Sezvatakaona mugore ra2008 apo Robert Mugabe vakaliwa zvine mutsindo pasarudzi navatsvangirai. Naizvozvo vari kuda kushandisa taktika yavakamboshandisa kare kukonderesa mirishonga munyika, kuti kana vamunangagwa vadliwa maelections navaNelson Chamisa muna 2023 pasava nokugadzikana munyika. Ndo naubedzi why vachida kudzosa National Youth Service. Vamunangagwa vari kushama elections and vanoziva kuti vanhu havavadi, saka naizvozvo vari kuda kukonzeresa mirishonga munyika.
Kandai renyu vamugwadi.
Ini sadirector anoona nezvibatwa kwamashoko nokubudiswa kwawo. Chandinongokurudzira ndechekuti mukomana ngaaende ambonodzidza, omboenda kuchikoro zvishomanei, onoverenga zvekare kuti hurumende iri kuda kuitei nenhau yeNational Youth Service. Kana anzwisisa izvozvo, then tochizotanga hurukuru. Zvekare handi expecti kuti vanhu vari vemudc vanganzwisisa nyaya idzi, nekuti zvinhu zvavo hazvisi zvenyika, zvinhu zvavo hazvisi zvemuzimbabwe. Saka naizvozvo kutambisa nguva kupfudza kuteya nzou nerima. Mungatozobata henyu veyouth league kana vaine nguva veyouth league yekuita hurukuru nevana vasiri kuziva zvavari kutaura. Ndingakupedzerai nguva, nekuti zvizhinji zvandingati zenge ndotaura pano kumudzidzisa kuti National Youth Service chii, nezita racho zvarinongotaura rega rinoreva kuti tiri kuda kupa sevhisi kunyika. Munhu wese wemuzimbabwe especially vana vechidiki vanofanira kudzidza kuda nyika yavo nekuishandira nokuita zvisungo zvakasaka kuti nyika inoirwirwe. Ndozvo vanofanira kunge vachiita. Ngaambonotsvaka kushamwari dzavo vana America kunoitwa National Youth Service, akaongorora kuti National Youth Service yekwavo inoitwa sei, ozonzwisisa. Ngaanoverenga kuti vekuchina vanoita sei nenhau yeNational Youth Service and how it is compulsory.
Todzoka kwamuri vachuma.
Dambudziko guru rataita munyika muno nderevanhu vakaita saivava evana Mugwadara, vanozvitutumadza vasinganzwisisi zviri kutaurwa nevanhu munyika, kuti vanhu vari kudei, vechidiki vanovaivo vakawanda munyika vari kudei. VaMugwadi vangangotaura zvavo kuti America neChina nedzimwe nyika dzakadaro dziri kuita National Youth Service. Hongu dziri kuita National Youth Service, kwete Party Youth Service. Pane mukaha muhombe pakati peNational Youth Service nePolitical Party Youth Service. Zvatinazvo muZimbabwe, zvatakaona makore apfuura, zvinoda kudzokorodzwa navamunangagwa nevamwe vavo. Kutora mayuthi vomadzidzisa kuponda nyika, vomadzidzisa gwara reZANU PF, kwete gwara renyika. Zviri pachena chero naivo vamunangagwa vakataura nemuromo wavo kuti National Youth Service yavo yavari kutaura iyi inofanira kuzoprodusa tsime kana kuti dura revanhu vavachazotora vachinojoina ZANU PF.
Pitai zvenyu nyaya yedu vamugwadi, tisaswerere kuvhi yakatiyo.
Kokana National Youth Service ichiti tichapa vana zvidzidzo zvezvekurima nekuchengetedza mombe nekurima mbesa dzakasiyana-siyana kuti vawane mabasa, zvinoita nechekuita here neZANU PF izvozvo kana kuti nemavhots? Kana National Youth Service ichiti tichapa vana maskills ekuti vakwanise kugadzira dzimotikari, vakwanise kuita voluntarism, vakwanise kuda nyika yavo, kuda nyika yavo ndo zvinoda ZANU PF here? Kana zviri izvo, ko zvakaipei? Zvekare mukomana uyu nawo ngaadzive kuti bato ravo hachisi chinhu munyika inonzi Zimbabwe. Chakatanga kurwira nyika ino, saka naizvozvo havana kana shoko rimwe chete ravangakwanisa kutaura pamusoro pekuti nyika inoendeswa sei mberi, nokuti naivo vanhu vanofarira kudzokera kumashure kwenyika. Tinozviona nezvirango zvoupfumi zvavakadanidzira, havasi vanhu vane ruzivo kana kuti vane rudo nekuda kuti nyika uye vechidiki vaenderere mberi.
Mukuru mubazi rezvekuburitswa kwemashoko muZANU PF vatafadzwa Mugwadi vachitaura vari parunhare muHarare. Manzwawo zvakare kubva kumutauriri wevechidiki muMDC Alliance Youth Assembly vaStephen Chuma vachitaurawo vari parunhare muHarare. Hurukuro iyi yanga ichikokerwa naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano revacheri vezviwanikwa zvakakosha reZimbabwe Miners Federation kana kuti ZMF rakabatsira vakaremara mudunhu reManicaland nemishina inoshandiswa pakuchera goridhe. Mutoro wedo inauloida mmoyo, anotipa nyaya iye.
Vashitaura pakutambizwa kwemuchina uyu nezuru, sachigaro wesangano re Zimbabwe Miners Federation kudonu Reima Nikaland, Valameki Mashaya Mara, vakati vanoimba kuti muchina wakapiwa nengo Zema Nikaland people with disabilities in mining, kusha pakuti vasiye tsika yekupe mamu.
Chinu chakaonekwa kuti ma small scale miners, havasi kubudirira nekuti havana mishinari. Saka chaonekwa kudaro, paka onekwa kuti vane need ndevapi. Saka takatanga kutarisa veurema, tikaona kuti ndo vane need yakanyanyisa. Tikati tikawa busta vanogona kuedza kutsvaka mamina vasiya pasi apa nekuchera.
Mumiriri weZMF kudunhu remani kalendi amai Judith Shadaya vakatiwo vanorarama neurema vanofanirwa kusimudzirwa sezvaitwa neZMF.
Ina zvakakodzera kuti vanhu vanorarama neurema vapinde mumining industry senzira yokuti munyika medu toda kuti ikonomi isumuke. Uye vana vabve yatingati syndrome yekuda kubetserwa donor funding syndrome vazvimiririre vakwanisewo kusangana nezvicherwa zvenyika ino zvinove ndoo zviri kutarisirwa kunyange nemutungamiri wenyika kuti vana ngavaende mumasango, vana ngavarime, vana ngavachere goridhe nemama precious stones nezvimwe zvose kuti nyika yedu isumukire.
Sachigaro wesangano revanorarama neurema mudunhu remani kaland vaJames Mtisi vakatiwo vakafara zvikuru nezvavaitirwa neZMF.
Chairperson Manikalend people with disabilities in mining. Tiri kufutira mufaro wakanyanyisa kumhuri yedu yeassociation nekuti equipment yatapuwa, a compressor and other accessories, zvinhu zvekuti they are of paramount importance in mining. There is no way that we can go mining, hapana patingaita mining tisina tisina kushandisa compressor. And that it means that we have now tatoenda professional mining. And you know, saka isava disabled suzo inotibatsira to achieve our goal, since the teacher that we deceased from the dependence syndrome. There is kind one in here who is disabled. I don't know how to compare that shit. So I tried to compare that compare is disabled. We are now open for business for my disabled because it happened to the good. I tried to go to the cash cover office, but come at one. Don't you go to my disabled? I will just go to the compare.
Munyori mukuru musangano revanorarama neurema mudunhu remani kaland muzvare Esther Nemaramba vakati zvavo zvavaitira zvakanaka sezvo vasichapemhi kuburikidza nemuchina wakapiwa.
Tikunzwa kufara semani kaland people with disabilities in mining. We have formed this association kubva last year. Tobata kufuma this association, so takapiwa takafamba zvamune zvairwadza zvichidi tichinetseka tirimo tiri kufamba. Saka petapiwa this machine na our president we ZMF, takapiwa this compressor kuti tishande sema people living with a disability in Manikaland. We are very happy and we really appreciate. You know, attend Madam President Henrietta Rushwaya. I can visit this machine from her own pocket, not from the ZMF, but from her own pocket to support people living with disabilities in Mutare.
Nengo makumi matanatu dzakapi warubatsiro rwemuchina wekombresa dzichange dzichera goridhe munzvimbo dzinoti Premier Oda Mtali uye Kopena Longa mudunhu remani kaland. Rubatsiro urwu rwakapiwa kuvanhu ava pamabiko akaitirwa muDarlington Extension muguta reMutare. Ndakamirira Studio 7 maMutare, ndini Loida Moyo.
Che live talk na 8 p.m. tiri kutarisa zviri kuitwa nevanhukadzi. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti vanhu vashanu vakafa neCOVID-19 nezuro wakare, uye vamwe makumi matatu nevapfumbamwe vakawanikwa vaine chirwere ichi. Pamboita bongozozo guru pamatare dzemhosva muHarare nhasi, apo vatsigiri veMGC Alliance vanga vachinetsana nemapurisa apo vaungana panze pedare. Vagari vekumasvingo onyunyuta nekushomeka kwevanhu vari kukwanisa kutora zvitupa pazuva. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana mchida ututumira tsamba mbozha, zitumire ku studio7@voanews.com. Unakwanso kunzwa na uzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri mu Washington DC.